manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chivabvu 17/2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
Hatiwirirani nokuita kwakadai. Inoita kuti tisawirirana nezvinhu zvavamunangagwa zvido zvekuti chokutanga vakangoita umbimbi ndoga. Imunoziziva kuti zano ndega akasiya jira mumasese.
Tungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa voshora danho remutungamiri wenyika rekungowedzera mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba pasina kujeka kuti remangwana ravo rakamira sei.
Committee on buses, combis and registered taxis Mushikashika also remain banned.
Dano remutungamiri wenyika ava Emerson Mnangagwa rekuti vemakombi vashande nezupko rokonzera mutauro wakanyanya. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus munyika hunoramba huchiwedzera asi vakawanda vave kuporawo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe wasvika pamakumi mana nevana kana kuti 44. Harare ndiyo ine vanhu vakawandisa vane chirwere ichi vanosvika makumi maviri ichiteverwa neBulawayo ine gumi nevaviri, Mashonaland East ine vanhu vatanhatu, Mashonaland West vanhu vashanu uye Matabeleland North munhu mumwe chete. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri vana uye vapora vave gumi nevanomwe kana kuti 17. Vari kurapwa pari zvino vanosvika makumi maviri nevatatu. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vari kuzowedzera mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba kuedza kurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Vakati havo vanenge vachiongorora mavhiki maviri oga oga kuti zvinhu zvinenge zvamira sei vasati vatora mamwe matano. Vamunangagwa vakatiwo vanhu vapfeke mamask uye kusaungana. Vakakurudzira makambani kuti avheneke vashandi utachiona wecoronavirus.
The outbreak is not over and our country still has some gaps. These gaps are being addressed in a targeted way.
Nyika icharamba iri pachidanho chechipiri panyaya yekugara mudzimba kwevanhu kwenguva yandisingakwanise kutara. Uye izvi zvichatipa mukana wekusimbaradza kurwisa kwechirwere checoronavirus.
Treatment and care with a focus on high risk populations.
Mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa atapiwa mvumo yekushandisa nebazi rezvekuburiswa kwemashoko. Zvichakadaro, mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vashora zvikuru zviri kuitwa navaMnangagwa vachiti vave kuremerwa nemakata uye pane kurwisa utachiwana hwecoronavirus vave kumbunyikidza vana veZimbabwe. Studio 7 yaedza kutaura nemutauriri waMnangagwa vaGeorge Charamba uye munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana asi vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Tabata vachamisa kuti tinzwe pfungwa dzavo panyaya iyi.
Chinonzi nyika vanhu, nyika ruzhinji, nyika mazano, njere moto dzinogokedzanwa. Isu mazivire edu ndekuti pasati paitwa chiitiko chikuru chakadai. Vanhu hadzisi mombe dzinongobopwa dzoiswa mudanga. Haiwa vanhu hadzisi mbudzi dzinoiswa muchirugu. Inga kana mbudzi wani muchirugu dzinogona kutaura kuti hai zvatichadizvi. Mombe chaidzo dzinopaza danga wani. Ko ivo vanhu nokutambura kwavari kuita vachinonga sose nemuromo. Mukatarisa vazhinji vanga vasingashandi kwemwedzi miviri yapfuura. vazhinji havana chikafu, vazhinji havakwanisi kuriritira mhuri nokuda kwekuti maoko avo akasungwa mbira dzakondo. Izvi zvinhu zvoda kuti zvigadziriswe. Munoziziva kuti iyo corona isati yauya vanhu vanokwana 8.5 million vanga vane nzara nokuda kwedrought iriko, and zvaitonetsa kuwana chikafu vanhu vachinonga svosve nemuromo. Mukatarisawo vanhu vari kuinformal sector vanenge vachizvibatirawo mubato wavo wemaoko, mabarbermen, mahairdresser, mataxi driver, vanoita zvakasiyana-siyana kuzvirovera migomo, vanhu ivavo vanenge vakungonzirambai chete makatarisana. Inoita kuti tisawirana nezvinhu zvavamunangagwa. Izvi ndozvokuti chokutanga vakangoita umbimbi ndoga, imunoziziva kuti zano ndega akasiya jira mumasese. Saka izvozvo zvinhu zvinotinetsa kuti zvobva nekupi. Chechipiri, tinodawo kuona kuti vanhu vane kushupika depa pane kuti korona kuti irwiswe. Vanhu vanobva vapohwawo mari muhomwe dzavo pasingaiti zvematongerwo enyika kana zvemapato. Ndingati mashoko akaturwa nezuro akati katyamadza zvikuru akaita kuti tikadzike kuti ko mazano iwayo anombobva kupi, ko zvino zvambobva kupi, ndiani kuchipanga mazano iyeyi? Anopa mazano ekuti vanhu vange vachipohwa ukasha hwakadai kana kuti kuomeswa kwakadai. So ndo mashoko mamwe kuti satiwirira nawo. Chatinoda ndechekuti vanhu ngavapuwe zvinovabatsira mumabhizimusi, vashandi vapuwe pamuhoro vanoenderana navo, tichibvisawo mitengo kana kuti matax mutero uri kutsvetwa kuvanhu panguva yakaoma kudai. Mitengo yemagetsi ichidzikiswa, mitengo yemafuta ichidzikiswa, mitengo yekutaura pamanhare mbozha ichidzikiswa, neumetura hwemuchadenga indaneti zvichidzikiswa. Vasungwa vakawanda kudarika vakatestwa, kuratidza kuti korona yacho iyi haisi kufamba zvakanaka.
Taonawo mubepanhau reSunday Mail nhasi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vachiti vachamisa muri kungonyomba musingadi kubatana nevamwe pakurwisa chirwere checorona vhairasi ichi, vachiti makataura mashoko ekunyomba mutungamiri wenyika vamunangagwa.
Aiwaka, hatidi kuita kuashaya kwokutsvaga uta nemugate. Handina munhu wandinonyomba, ndiri munhu wamwari zvikuru kwazvo. Handina ropa randakadeura, handina munhu andakauraya, handina munhu wandinovenga. Asi mukatarisa nyaya yavamunangagwa, ndakangoti nyaya yekuita nhaurirano pakadai zvakafanana nekuti moti bere rigare patafura nemunhu. Munoziva kuti panogona kupesera pakuti mumwe anoda kudya mumwe, mumwe achifanira kutiza. Handina kumbotini nevamunangagwa ndavafananidza nebere, kungofananidza sekuti chimiro kana kuti chimisikidzo cheupenyu hwakaoma kuti vanhu vanenge vachitsvagana kana kuvhimana. Muvhimi nomuvhimi ndo zvandaingotaura chete.
Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamirioni mana nezviuru mazana matanhatu kana kuti 4.6 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika mirioni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. Pasi rose vanhu vafane chirwere ichi vanodarika zviuru mazana matatu kana kuti 300,000, asi vapora vachidarika mirioni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru makumi masere 80,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, uye vashaya vadarika zviuru zviviri nemazana mana kana kuti 2,700. Vapora vanodarika zviuru makumi matatu kana kuti 30,000. Nengo yepolitibiro yezanupf vaabsalom Skosana avakashaya nezuro kubulawayo vari kutarisirwa kuradzikwa kumarinda eheros acre mushure mekupohwa chiremerera chegamba renyika.
Ba
danho rehurumende rekuda kumanikidza vose vane makombi kuti vashande vari pasi pekambani yeZupco iyo iri kutatarikawo rakonzera mutauro wakanyanya munyika. Vachitaura kuruzhinji nezuro nezvematanho ekurwisa chirwere checoronavirus, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati ngoma ndiyo ndiyo uye Zupco chete ndiyo inobvumidzwa kushanda pari zvino.
Commuter omnibuses, combis and registered taxis mushikashika also remain banned.
Pari zvino vose vemakombi havasi kubvumidzwa kutakura vanhu. Vanenge vachida zvekutakura vanhu vanofanira kunyoresa neZupco
and other high risk populations.
Mashoko aya anotsinirwa nemutauriri wesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vaFarai Muza, avo vanoti zvinobatsira veruzhinji vemakombi vakashanda neZupco.
Chinyire ichocho chekuti tese tinge tiri pasi peZupco chakanaka, nekuti munoona dzimwe motikari sezvakaita makombi vanhu vaigariswa patinoti pakadoma, which means vanenge vakawandisa kupfuura namba inokodzera kuti inge ichitakurwa mukombi. Motikari iyo yakaonekwa nehurumende kana kuti neVID ribandiko rehurumende kuti inofanira kutakura vanhu vakati makeji zakati mavhiri aya anofanira kutakura uremu hwakadai. Saka naizvozvezvo izvozvo zvese zvinotapudzwa nenyaya yekuti tese tinenge taakutaurirwa vanhu kutakura. Sezvakaita iye zvinezvi tirunza capacity kana dai riri bhazi kana dai iri kombi. Saka kuti kuzoti munhu pache zvake anga achishanda panguva ino haakwanisi kuzotakura half capacity.
Asi mumwe ane makombi, Bishop Shelton Mujigaro veShekeina Glory Ministries Global, vanoti zvekushanda vari pasi peZupco hazvina zvazvinovabatsira.
Handione chiri chinhu chakanaka kunesu isusu maprivate owners vematex, nekuti kuti ukwanise kuve unoita kuti mota yako irarameka unofanira kunge uchigadzirisawo zvakanaka. Zvichireva kuti inenge ichidawo maspare parts, mota inoda matai, mota inoda oiri nezvimwe zvakasiyana siyana kugadzisa masuspension, kutenga matai emota zviri kutengwa nemaus dollars, of which iwewe unopiwa mari yako iri transfer, you know, after some time. And hatidi kunyeberana isusu, we cannot access forex nebank rate, but unotoenda pamusika mutema ndopa unokwanisa kuti uende unotenga chiforex iyoyo yekuti ukwanise kutenga maspares.
Izvi handizvo chete zvinodiwa nevemakombi sematauriro avamudyaro,
kuti iwewe nemhuri yako ukwanise kuendesa vana kuchikoro mudzimba dzatinenge tichiroja nekuita sei, even uzokwanise kusevha mari kuti ukwanise kukudza bhizinesi rako. Zvinhu zvisingakwanisiki izvozvo uchishanda uri pasi peZupco. Vanogona havo kutaura kuti dambudziko rinoitika nderekuti maprizes atinocharge isusu anenge asina kuita zvakanaka. Panyaya yemaprize papapo, dai vachiita esituation yekuti vanotipawo diesel subsidized, munhu anofanira kupiwa an option yekuti anoda kuti aende kuZupco anoenda, asingadi kuenda kuZupco ungoshanda akangozvimiririra ega.
Pose panorwa nzou huswa ndihwo hunonzwa nekutsokodzerwa. Kunetsana kwevemakombi nehurumende kwapa kuti vashandi vaomerwe nezvinhu sematauriro emunyori mukuru wesangano reZCTU vaJafet Moyo.
Makombi hapana, mabhazi acho mashoma, vashandi vakawanda vanotoshandisa maprivate transport pakuenda kumabasa. Public transport inofamba between the cities inenge haisati hapo, makombi haasati hapo. Saka nyaya dzokufambisa iyo zvino idambudziko kune vashandi vakawanda.
Mutungamiri wesangano revanotakurwa nemabhazi nemakombi rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath, vanotiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune veruzhinji.
Tiri kuona zvikuru kuti vanhu vari kutambudzika panyaya dzekufamba tichifambira zvinhu zvakafanya nerufu uyere nezvimwe zvakadaro. Vanhu vari kuzopesera vakwira mota dzemagonyeti nedzimwe motikari vachienda kwavanenge vachienda. Izvi zvinozoita kuti vanhu ivavo vakwanise kubata zvirwere zvakafanana neCovid, nekuti hatizivi kuti vatyairi ava vanenge vachibva kupi, vave magonyeti vanenge vachienda kupi, sezvo vanenge vachikwidza vanhu vakawanda kuti vange vachienda kwavanenge vachienda. Izvi tiri kuzviona ne zvatiri kusangana nazvo pakufamba nemamwe maripoti atirikunzwa kuti vamwe vabatwa nezvirwere izvi kunyika dzakafanana naZambia naSouth Africa.
Pari zvino Zupco ndiyo chete iri kubvumidzwa kutakura vanhu munguva ino yecoronavirus. Makatirira kustudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 am 4930 7270 ne 9885 kilohertz pashortwave. Zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munhu anga akazvipakatira mabhambu auraya vanhu vashanu muSomalia nhasi, kusanganisira gavhuna wedunhu reMudug vaAhmed Muse Noah nevateedzeri vavo vatatu nemutyairi wavo. Chikwata chinopfurikidza mwero chiri kurwisa hurumende yenyika iyi cheAl-Shabab chinoti ndicho chauraya vanhu ava. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama nezuro vakataura pamadandemutande pamabiko maviri ekupemberera kupedza chikoro kwevadzidzi vepazvikoro zvepamusorosoro zvevatema uye pachikoro chepamusoro chavakambodzidza. Vainge vapedza chikoro ava vaiona vaObama pamadandemutande akasiyana-siyana vari kudzimba nekuda kwekuti vanhu havasi kubvumidzwa kuungana nekuda kwechirwere checoronavirus. VaObama kunyange havo vasina kudoma mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezita vakashora zvikuru utungamiri America pakurwisa chirwere checoronavirus. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurai svondorega-rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichipurukura nezvechirwere checoronavirus, tichitarisa zviri kuitika munyika. Pari zvino pane vanhu 44 vati vabatwa nechirwere ichi, 17 vapora uyezve 4 vakashaya munyika. Kuti tinyatsonzwisisa zviri kuitika munyika, nhasi muchirongwa tina Dr. Tinotenda Simemeza.
Dr. Simemeza, ndino mukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Zviri kufamba here?
Hazviribo, zviri sei?
Aiwa, ndiribo. Ngatichibatai nyaya yaenda kunzirai nhasi muchirongwa. Chirongwa chehurumende chelockdown chichange chichiendera mberi nechirungu chinoti indefinitely, vachichiongorora once every 2 weeks. Tiudzeiwo maondero enyu nazvo izvozvo.
Dai zvaibvira taikwanisa kuti lockdown itoitwa for a longer time. Nenyaya yekuti chatiroda kunyanyoita kudzivirira chirwere ichi.
Saka pamunoti imudoti nguva iwedzero, munorevei? Nekuti tanzwa mutungamiriro achiti indefinite.
Kana chiti nguva iwedzero, tiri kureva kuti tiroda kuti izvo vana mazvikokota vari kugadzira mishonga, uyezve ana mazvikokota vari kuita maresearch ekuona kuti chirwere ichi tingachirape sei, kuti vawane nguva yekuti vagadzire mishonga. Zvinotora nguva yakati rebei. Mukuru wenyika vari kutarisa pazvinhu zviviri kuitira kuti ikonomi itange kufamba. Asi isusu kana tichida kuona nezvemaererano ekurapa chirwere icho, tiri kutoda nguva yakati rebei kuti tigadzire vaccine, uyezve tisanyanye kuti mahospital edu awande nevanhu vanenge vachirwara.
Tichitarisa nyaya yezvevanhu vari muZimbabwe vane chirwere checoronavirus, nemaondero enyu, mungati nyika yeZimbabwe iri kuperforma zvinodadisa here patokurukura nezvechirwere checoronavirus?
Mastatistics edu ari kuratidza kunge zviri nani, asiwo tiri kukombeyawo nemanhamba ematests anonzi maPCR kunyanyoda kuti mangani. Saka mastatistics edu ari kuratidza kuti zvinhu zvichakatinakei, asi tinenge tichida kuti vanhu varambe vachingotestwa kuti tinatsozive kuti chii chiri kunatsoitika. Nekuti vamwe vanokwanisa vari kutofamba vane utachiona asi vasati vatestwa.
Tinonzwa kune vanhu vachiti hanzi pane ma RDT tests, kune vamwe vanoti pane ma PCR tests. Takamboita hurukuru mukatitsanangurira mukati PCR ndiyo irimo yatingati nechirungu irimo effective mukuratidza kuti munhu ane chirwere hongu kana kwete. Asi tinoona pari zvino zviri kuitika munyika pane vanhu vakati one day vari kuita ma RDT tests. Nemaondo renyu mungati takufanira kukoshesa ma PCR?
Ndo zvinhu zvatiri kutoda kuti tikoshese pare zvino. Tiri kushandisa maRDT nenyaya yekuti ndo zviripo. RDT inongotibetsera seyatinoti iyo screening tool, but haitibetsere kunatsoona kuti munhu ane chirwere here kana kuti haana.
Dok, mvunzo wangu wekupedzisira, pane kodzero here yekupfeka mask kana munhu ari mumba?
Zvinodipenda kuti uri mumba uri kugara nevanhu vakawanda here. Kana muri kugara makawanda panzvimbo imwe chete, zvakanaka kuti vanhu varambe vachingopfekawo mamask. Nenyaya yekuti vamwe vanhu vaakubuda vachimbotenderera vachienda kumasupamaketi vodzoka kumba, zvakanaka kuti vanhu vangoramba vachingoita se vachingopfeka mamask, zvichienderana kuti muri kugara muri wangani. Social distancing tinotoikurudzira even mudzimba chaimo.
Haiwa, Dr. Simemeza, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. Mure Zimbabwe tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichikurukura nevechidiki pamusoro pezvechirwere checovid-19 kana kuti coronavirus. Chirongwa The Connection muineni Mike Hove 8 to 9 p.m. Mure Zimbabwe musakanganwe pano panepfenyuro yeStudio 7. Vanoda kundibata ndiripo paTwitter uyezve paInstagram at BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Chinobhururuka chinomhara muri Zimbabwe. Nguva yangu ndiyo yadyanana. Anokuoneka ine mufaro ndinonyi Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri muri Zimbabwe. Bye bye.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Chirongwa chenyu chezvechitendero chasvika zvekare vatereri. Ini ndini Tanonoka Wande. Nhasi zvekare tiri kuenderera mberi tichikurukura nevatungamiri vemakereke kuti tinzwe mafambisiro avari kuita makereke avo panguva ino.
Ini ndiitwa mufundisi Richard Moyo, vanotungamira chechi inonzi Chiedza Chevatendi kuno kuSouth Africa. Kunamata kwatiri kuita kuno kuSouth Africa kwegore rino lockdown, I think nhau yakaomera vanhu vose vanamati. Nokuti kunyengetera kwatinoita tinozama chose nepatinogona napo pamaplatform atinoshandisa, pamaWhatsApp group nedzimwe nzira dzakasiyana siyana. Asi tinozama patinogona napo kuti kana patinenge tichiparidza vanorinzwa vhangeri vanotumirwa vamwe shoko ramwari roenda mberi. Kutangonyengetera minamati mutatu tapedza paridza vhangeri totumirana nevamwe kuti vagone kurinzwa mukati manzvimbo dzavagere.
Imimi mashandiro aya munoaona sei?
Zvinhu izvi zviri zvinonetsa zvikuru nokuti kune vamwe vanhu vanoda kutogara navo pasi vachidzidziswa nokuparidzirwa uye futi nokunamatirwa. Seshoko raJehovha Mwari zvarinotora chiti varipo here vanorwara ngavadane vakuru vekereke vavanamatire. Asi nenhaya yekuda kwecoronavirus hatigoni kuti tiungane kana kusangana, tinongoti umwe namwe kumba kwaari anyengetere nenzira yatinenge tichipana nayo uye futi munhu achinamata. Ende vazhinji zvinhu zvokunamatira mudzimba havazvijairi, vanongojaira kunyengetera vaakurara, vajaira kunyengetera vachimuka uye futi paripo usiku. Izvi kuzonamata nokuparidzwa mukati mezimba zvinhu zvinenge zvitsva mukati mevanhu vakawanda.
Moita sei pane zvino zvinoita kuti vatendi vekereke yenyu vasaora mwoyo?
Tinozama chose kuti ngatirambe chikumbira Mwari kuti atibatsire, nekuti nguva ine yecoronavirus chirwere chinotyisa. Nokuti kana muchiona kwachakatanga kuchaira chazarapo chazadza pasi pose penyika, kureva kuti inhau inorema yaakuda kuti vana vaMwari nesuwo pachete tigone kudzoka kuna Jehovha Mwari. Nokuti zvakakosha kuchinamata mukati medzimba. Mwari wokudengawo pachakwe anoda kuti naye asumudzirwe arambe achinamatirwa. Saka zvinhu zvakafanana nezvinodawo zvekuti vanhu tizive kuti Jehovha Mwari ari pere. Tinoziva kuti mune simba guru muropa raJesu Kristu, ropa rinobatsira, ropa rinorwira vanhu vakawanda.
Pane zvinodikamwa nezveveutano here zvamusingaenderane nazvo mukereke menyu?
Pakunamata kwevanhu vakawanda uye futi nezveheudzi pane different, nokuti veheudzi vanenge vachitoone nzira yavo. tirivano vasingachagoni kuita zvakafana izvozvo asi nekuda kwenyanzvi dzaJehovha Mwari nokuti mamwe matambudziko nematenda zvaigara zviri zvimwe zvimwe kuti vanhu vaMwari tigone kudzoka kuna Jehovha watimukumbire nokuti pamira nyika pakadai panorema panogozha nokuti vanhu vanopera kuparara nekufa saizvozvo
imi sevatungamiriri vevatendi chii chiri kukuomerai panguva ino
bahwande ndechekuti zveshuwa panguva ino yelockdown inguva yakaoma inguva inorema zvikuru kwatiri vatungamiri nokuti machallenges atiri kusangana nawo achiri kutumirwa nevana vezvitendero akaoma amwe machallenges anotoda kuti mwari abatsire nokutungamirira nokuti vamwe vanhu vanenge vachitoda kubatsirwa kuda kuyazonamatigwa chere zvakadaro saka zvimwe zvimwe zvinorema unongoona munhu akuti baba ndafunga kuti ndiye kumba kwenyu saka zvinotiremera sevatungamiri kupisa kuudza mwana wesanga kuti dzokera kumba kwako apa ane dzimwe situation pane zvimwe zvinonga zvichitoda kuti munhu anamatirwe neumurwere hwaanenge anawo saka zvimwe zvimwe zvachosangana nazvo zviri kutenetsa panyika kuti vanhu zveshuwa vari kunetseka kuva ino yekorona asi anotoda kuti agone kunyengetegwa
ipai kurudziro yenyu kuvateereri Pastor Moyo
tandingada kusimbisa vatendi vose vanotenda muzita raJesu Kristu weNazareta uye nevatendi vose vatinonyengetera navo muzita raJesu Kristu weNazareta ndechekuti vana vamwari inguva yokuti yambe takasimba kunamata ndiro vhangeri riya rataigara tichiparidzirana kuti panyika panewo matambudziko anoitika aimbowira vana vaIsraeri saka kuuya kwaita coronavirus yauya yakabata pasi rose aina kwaisina kusiya kududzira kuti tiri vanhu vanofa kuti timire nokutenda timire nokunamata regai kuora mwoyo regai kudzungaira regai kupera tariro pamazuva akafana iwawa nokuti ndo pamazuva evamwe vachadedera kana kudzokera shure vachati ko mwari uya uripiko watainamata aripiko mwari uya wataitsanyira aripiko mwari wataikwirira makomo aripiko mwari wataipupura nezvekuti makanaka mwari mwari vakagara vakanaka nguva dzo saka vatendi zivai kuti Jehovha Mwari wekumusoro denga ane nguva dzakwe dana Jesu akubatsire coronavirus iyoyi ichapera chete nokutenda
tinotenda mutungamiri wekereke yechiedza chevatendi mufundisi Richard Moyo vatataura navo vari kuPretoria kuSouth Africa ndipo panoperera chirongwa chedu chesvondo rino ngatisangane zvekare pano svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti muve nesvondo rakanaka
tinotenda Tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino.
Iko zvino tochimbokupai kambo iJupiter kubva kuna Winky D. Kambo iJupiter kubva kuna Winky D kachibva kuno kumuzira weVoice of America uri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa musoro nawo zvakare. Mutungamiri webato guru rinopikisa MDC Alliance vaNelson Chamisa woshora zvikuru danho remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekungowedzera mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba pasina kujeka kuti remangwana ravo rakamira sei zvikuru munyaya dzechikafu. Danho remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekuti vemakombi vashande nezupko rokonzera mutauro wakanyanya. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus munyika hunoramba huchiwedzera asi vakawanda vachipora. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.